Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 10/2021. Makaterera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Zviri kureva apa kuita state ma war veterans against society. Nekuti maticha have been waiting, manesis, mapurisa, kuami, name them.
Urumende inoti imwe mari yebonus yevakarwa hondo yerusununguko ichange iri mumadhora ekuAmerica, asi mumwe akarwa hondo yerusununguko anoti danho iri kuda kuvapesanisa nevanhu.
Chirwere chepfungwa muZimbabwe chiri kuwanda, ende chirwere chepfungwa ichi ndo chimwe chirwere zvechirwere zvisingatapuriranwi. Ende sekuona kwavaita, tiri kuona vana pano vaakushandisa zvinodhaka, zvinoita kuti vagume vaita zvirwere zvepfungwa.
Hurumende inoti iri kushushikana neuwandu hwevanhu vave kurwara nechirwere chepfungwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 4691. Vanhu makumi matatu nevanomwe vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19, kusanganisira vana vechikoro vaviri kumanikaland vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana maviri nemakumi mana nevaviri kana kuti 133,242. Vabayiwa nhomba yekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvine makumi mapfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 3,393,972. Vabaiwa nhomba yepiri vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu nechimwe zvine mazana masere nemakumi masere nevanomwe kana kuti 2,661,887. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka. Tsvakurudzo yeZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats inoti pane vanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu vane mabasa munyika uye vazhinji vari kuzviitira mabasa emaoko. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura zvakabuda mutsvakurudzo iyi inove yekutanga yavanoita kana pagore rega yethird quarter annual quarterly labor survey, mukuru weZimStats vataguma muhonde vati uwandu hwevanhu vasina mabasa munyika huri pazvikamu gumi nezvisere zvevanhu kana zvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana, zvichienderana kuti panenge pachishandiswa nzira ipi yekuti munhu haasi kushanda.
Pane nzira mbiri dzokutarisa vanhu vasiri pane nzira yatinoti the strict definition inokuti asambunzo mutatisi yandapa pakaona kuti 18% yevanhu muZimbabwe havasi pamabasa kana zvichitarisa the strict definition. Asi zvinozivikanwa kuti magariro edu pane vamwe vanhu vanozoti ndotsvagirei basa ndichiziva kuti ndakaenda nimborwana, anonzi madiscouraged job seekers. Saka pane imwe definition yechipiri yatinoti expanded definition of unemployment. sanga nisira wa niwa wa takashanza definition hiyo yu tunona kuti 47% yevanhu vemuzimbabwe vanenge vachinzi havana mabasa.
Vamuhonde vanoti zvimwe zvakabuda mutsvakurudzo yavo zvinoratidza kuti zvikamu makumana nezvinomwe zvevashandi munyika zvinozvishandira.
Vanhu vari pamabasa tinoti formal sector employment 26%. Zvakarongo zvakaita kuti vanhu vatinoti vari muinformal sector 47% and vari muinformal sector vachisina sanganise vari muagriculture sector. Zvakaonekwa zvakare kuti household sector vanoshanda mudzimba 5%. Zvakaonekwa kuti 27% ndo vanoshanda muagriculture.
Pane vanhu vari mumabasa mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi mana nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi maviri nevatatu, kana kuti 3,348,723 vanodarika miriyoni nezviuru mazana mapfumbamwe, kana kuti 1.9 million varume. Ongororo iyi yakaburitsawo kuti vashandi vakawanda munyika vari kutambira mari iri pasi pezviuru makumi maviri zvemaRTGS, kana kuti 20,000 RTGS, uye pane vashandi vashuma munyika vanotambira mari inodarika iyi kana kusvika zviuru makumi manomwe zvemaRTGS. Zimstars inoti vashoma vanotambira mari yakawanda vashandi vemasangano anoshanda akazvimirira, makambani ekunze, kana kushandira mizinda yedzimwe nyika muno. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabor Economic Development Research Institute, kana kuti LEDRIS, Vanyasha Muchichwa vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nezvabuda mutsvakurudzo yeZimstars zvikuru panyaya dzemihoro.
Tikona vazhinji muZimbabwe vari kushanda vanonzi maworking poor, vari kushanda sevari varombo. Pane kuti utishande ubude muhurombo muZimbabwe, tikona kuti vari kuenda kumabasa kwacho vari kuramba vari muhurombo.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaJames Joa vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vasina mabasa munyika hwakakura kudarika zvabuda mutsvakurudzo yeZimstars.
Tichitarisa isusu maonero angu unemployment rate yedu vanhu vasingaende kubasa vakawandisa zvisingaite. Ukatarisa uchingofamba mumwe kana mustreet kana mumarocation unotoona kutoti hazina kumira mushe, vakomana vasikana varigara vari magoronga, pabasa hapana. Saka kuti titi isusu unemployment yedu iri pasi pe30% hazvikwanisi kunge zvichitika. Tingatikutarisire zvekuma more than 90% yevanhu vasiri kuenda kubasa muno munyika medu munamu.
Mutevedzeri wemunyori musangano runomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti tsvakurudzo yeZimstars yakanaka chose, vachiti hurumende inofanira kushandisa zvabuda mairi kugadzirisa zvichemo zvevashandi.
Saka chokutanga isu hatifani kuzokurukura mihoro yedu tabva kumabhajeti, tinofanira kukurukura mihoro yedu tisati taita mabhajeti enyika.
Izvi zvatsigirwa navamuchichwa avo vati tsvakurudzo iyi inobatsira hurumende apo painenge ichiita nhaurirano nevashandi pamwe nekuronga kuti vanhu vobatsirwa sei munyika. Ongororo iyi inoratidzawo kuti kunyange hazvo zvinhu zvakaoma muZimbabwe, pane vanhu vanodarika zviuru makumi matatu vakabva kune dzimwe nyika kuzoshanda muZimbabwe, zvikuru sei kubva kuMozambique neZambia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika nevakarwa hondo yerusununguko amai vepamuchinguri kashiri vanoti varwi vehondo yerusununguko vachapiwa imwe mari yavo yemabhonasi iri mumadhora ekuAmerica. Amai muchinguri kashiri vakataura mashoko aya kumusangano nevakuru vemauto kukariba. Vamwe vakarwa hondo yerusununguko makumi mana vakambosungwa mukupera kwemwedzi wapera mushure mekuratidzira muHarare vachinyunyuta nemari dzavari kutambiriswa nehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata murwiri wehondo yerusununguko uye vaive nhengo yeZanla High Command vaBernard Manyadza vaidaidzwa nerekuti pakachipoera munguva yehondo yerusununguko.
Is that true, Blessing, kuti munodzira kuupai mabonus? Hapana figa yebonus pamusoro peri kupuwa yezvino. Kozozi imwe yacho inenge iri maUS ndochi ichocho zvaziri kureva apa kuita set maovetrans against society.
Munoreve ya hapa vamanyadza kana mchiti zvinounza ropa rakaipa pakati pevakarwa hondo yerusununguko neruzhinji rweZimbabwe.
Nokuti maticha have been waiting, manesis, mapurisa, kuami, name them, tsingataro zvemaus, asi kuwedzerwa mari, kuwedzerwa mari kwete zvavari kutiya kupai bonuses. Saka kana zvakunzi kumahall veterans, tichazokupai bonus. Kana takupai bonus rimwe rinenge riri maus, kuvaseta kuti vagovengwa nesociety. Ndo mafungira nguiwaya.
Saka semaonere enyu vamanyadza, chii chaizvo chaifanira kuitwa nehurumende kubata nyaya dzakadai?
Kana bonazi ichingopuhwa, zvinongopuhwa nemamakama kumapensheni kweseuko, vanhu vari kupuhwa mabonazi kumakambani kwavanga vari, kugavhumendi kwavanga vari, zvinombotanga zvaanaunzwa here paredhiyo? Izvi kwaanaunza paredhiyo izvi kuda kuita dhupu kuri kuvaita kuti vasetwe against povo.
Murwiri wehondo yerusununguko uye vaive nhengo yezanla High Command vaBernard Manyadza vaidaidzwa nerekuti paka Chipovera munguva yehondo yerusununguko vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Zvehutano rinoti riri kushushikana zvakanyanya nenyaya yekuti vanhu vakawanda munyika vave kurwara nechirwere chepfungwa. Mumatunhu akaita seGweru neMasvingo, mapurisa ari kutiwo vamwe vari kurwara nepfungwa vari kuponda vanhu, uye nyaya idzi dziri kuramba dzichiwedzera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro vari pachipatara cheAnnex chinova pasi peparo renyatwa Group of Hospitals, uko vange vachitambira mishonga yechirwere chepfungwa, mibhedha nezvimwewo zvapiwa chipatara chine bhanga reEcobank, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Chamunoro Mangwiro vakati bazi ravo riri kunetsekana nekuwanda kwechirwere ichi.
Chirwere chepfungwa muZimbabwe chiri kuwanda. And chirwere chepfungwa ichi ndoo chimwe chirwere zvechirwere zvisingatapuriranwi. And sekuona kwawaita tiri kuona vana pano vaakushandisa zvinodhaka zvinoita kuti vagume vaita zvirwere zvepfungwa. Uyezve sehurumende tiri kuda kuti tivake nzvimbo mumaprovhinzi edu nekumadistrict ekuti tigokwanisa kuisa vana nevanhu vanenge va shandisa zvinodhaka vachisagoni kuzvibatsira. Uyezve semishonga inodiwa kushandisa kudetsera vanhu ava inofanirwa kunge yakunge ichigadzirwa muno.
Nyanzvi mune zvekurapa zvirwere zvepfungwa vachishanda paAnnex, amai Fungi Mazhandu vati pamazuva maviri pavhiki rimwe apo vanorapa vasingadi kupiwa mubhedha vanokwanisa kuona vanhu vari pakati pemakumi mashanu nezana.
Ai, dambudziko hombe ndiri kuwedzera kubvira pandashanda panapa inini, dambudziko racho riri kuwedzera. Pandakatanga kushanda kuno tanga tisina dambudziko rinosvika panapa, ende dambudziko racho rairerukira kune zvimwe zvirwere zvakaita seschizophrenia, vanhu vane zvirwere zvekunzwa mavoice kana kuona mavision. Asi dambudziko mazuva ano raakurerukira kwesubstance use disorder. Pandakatanga futi masubstance atainyanya kuona anga ari masubstance akaita sanga cannabis yatinoti mbanje omarawana, but mazuva ano masubstance atiri kuona ana crystal meth ana mutoriro. Saka dambudziko raricho riri kutochinja mapresentero aro.
Vatiwo zvakakosha kuti hurumende igadzirewo nzvimbo mumisha inogara veruzhinji dzinokwanisa kushandiswa neavo vanenge vashandisa zvinodhaka. Amai Angelica Mukorongo, avo vanoti vakarwara nechirwere chepfungwa kwemakore makumi matatu, uyewo vari mukuru weZimbabwe Obsessive Compulsive Disorder Trust, vati dambudziko rechirwere chepfungwa rinoda kutarisiswa, uye vakatiwo kutambura kuri kuita veruzhinji kunogona kukonzeresawo chirwere ichi.
Ndakatambura kwemakore 30 ndisingatomboziva kuti chii chiri kuitika, and upenyu hwangu hwanga huri pastandstill. You know, zvinhu zvisinganyatsofamba uchingoona senge pane zviri kutadzisa, and yet zvese zviri mupfungwa.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kuwana uwandu hwevari kurwara nepfungwa munyika, kubva kubazi rezveutano magwaro akabudiswa neWorld Health Organization muna kurume 2020 anoratidza kuti dambudziko iri riri kuramba richiwedzera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndine Rutendo Mawere.
Mukuru wemapurisa kumasvingo rural apiwa mazuva manomwe nemagweta kuti aferefete kurohwa zvakaipisisa nemapurisa kwevamwe vadzidzi vefomu yechitatu vairatidzira pachikoro cheGokomere nemafambisirwo ari kuitwa nyaya dzekuranga vana pachikoro ichi. Mutsamba yanyorerwa mapurisa iri mumaoko estudio 7, magweta evabereki anoti vana vakarohwa musi wesvondo nemusi wemuvhuro svondo rino mangwanani, vabereki vachiti mukuru wemapurisa uyu akasaferefeta nyaya iyi vachatora matanho avasina kudoma. Hatina kukwanisa kubata gurukota zvemukati menyika vakazembe-kazembe kuti tinzwe divi ravo, asi mapurisa mumwedzi yadarika anga achibhadhara mari yakawanda yekuripa vanhu vanenge vachikorerwa kodzero dzavo nemapurisa. Asi mutauriro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza bepanhau reHerald kuti vana makumi mana vakasungwa mushure mekuputsa midziyo asi vakazoregererwa. Hatinawo kubata vakuru vepachikoro apa sezvo nhare yanga isiri kudayirwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta riri kumirira vabereki vaMartin Mureri.
Ichokwadi mukoma Zulu kuti vana vekuGokomere nemusi wesande kwakaenda mapurisa anenge maviri vakanga vafambira nyaya yavo yavanga vachiinvestigeta ipapo yokurohwa kwakaitwa umwe mwana. Saka vasvikapo vana vechikoro vanga vane magrievances avo vakazotanga kudemonstrata ipapo, zvakakonzera kuti utungamiriri hwechikoro hunodana reinforcement kutume mapurisa kudana yamwe mapurisa. Mapurisa akareinforceana nobva vatanga kundorova vana vechikoro ipapo. Vamwe vakavata vari muchikomo vakatanga kuvasunga kubva musi wesando yoyo manheru mande, vakavatora futi vakaenda navo kumasvingo rural police station. Saka vasvika kumasvingo rural police station ndopatakazopindira kusvika office in charge vatenderana nesuwo kuti ayo vana ava varegedzwe vadzokere. Vakazotiwo vachaprocedure nevana ava kuburikidza nevabereki vavo kana vaona kuti pane need yokuti vaende mberi nenyaya iyoyo. Saka tsamba yatanyorera mapurisa ndeyekuti vaite mainvestigations yekuti ndivanani mapurisa vakainda vakandorova vana, nokuti vana vakarokwa vakakuvara zvakaipisisa. Vanoda kutoti vandorapwa vairova chiropa vada mumusoro, vairova mavhidhiyo atinawo nemapikicha atinawo ndozvaanoratidza. Saka tavapa 7 days zvokuti vatiudze kuti ndivanani mapepetrator siwayo. Kana vachinge vakona tobva takwidza nyaya yedu kumusoro. Saka itsambawo futi yatatumira kuna dispo pamwe chete napropo yemasvingo.
Ko, chii chakakonzera mhirizhonga iyi yakazoita kuti mapurisa adaidzwe?
Nyaya hombe iripo mukoma ndeyekuti nyaya dziriitwa paGokomere hadzibatwi zvakanaka, hadzibatwi zvakaenzana. Nokuti pane pakamborohwa umwe mwana wechikoro pavakarovana pakasuspendwa vana vakawanda ipapo. But pepiri chepakazorohwa umwe muform 4 achirohwa nemuform 6, but nemhaka yekuti yanga iri hama yasister wepo ipapo hazvina, havana kugona kumususpenda. Saka vana ava vaida kuenda kundonzwa kumaform 6 kuti chii chaitika. So vachida kuenda kundonzwa ikoko, headmaster ndopavakavabhuroka muningi murod. Vana vanokubva vatanga kutema mota yaheadmaster, zvakakonzera kuti headmaster uyu agofonera ningi akatanga security ipapo pachikoro nokuzofonera riot yakakonzera yakazouya yavakurova vana vaingovarova pese pese chero pavari.
Saka vana vakakuvara vangani chaizvo?
So vana varipo vakakuvara sofa vatakwanisa kuona vanosvika kuma15 vakarohwa zvakaipisisa, vaingorohwa nepose pavanenge vada musoro pai vakakuvara zvakaipisisa.
Gweta riri kumirira vabereki vane vana vakarohwa paGokomere vaMartin Mureri vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. mangwana izororo revakarwa hondo kana kuti Veterans Day muAmerica. Pazororo iri panenge pachiitwa zvakasiyana siyana kusanganisira kufora migwagwa munyika yose vanhu vachitenda vaive mauto ava. Kurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin vari kutarisirwa kunoisa maruva paguva rinomirira vakatsakatika muhondo kana kuti Tomb of the Unknown Soldier pamarinda evakarwa hondo eArlington National Cemetery muWashington DC. Zororo iri rakatanga kucherechedzwa muna 1926 richinzi Armistice Day kucherechedza kubva kumira hondo kwainge kwaita mauto eGermany musi wa11 Mbudzi 1918 muhondo huru yekutanga kana kuti World War 1. Ongororo yakaitwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International inoti madzimai ari mudunhu reAmhara ari kubatwa chibharo nevakapandukira hurumende yeEthiopia kubva kudunhu reTigray. Amnesty International iri kukurudzira vakuru vemauto eTigray and People's Liberation Front kana kuti TPF kuti vaferefete nyaya dzekubatwa chibharo uye kubirwa midziyo kuri kuitwa mudunhu rakapambwa iri. Asi achinyora padande mutande reTwitter, mutauriri wechikwata cheTPF vaGetachu Reda vakati mashoko eAmnesty akanga akangonangana nekuda kusvibisa chikwata chavo. Kune vakawanda variki munyaradzi mukonza vanongovewo mumwe vanhu vanoongorora zvematongerwo enyika vachibuda mudzinepfenyuro nemapepa nhau. Asi muupenyu hwezuva nezuva vamukonza ndimuzvinafundo vakaita zvidzidzo zvePhD zvePublic Management and Administration vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheSwane University of Technology chiri muSouth Africa uye vachitungamirawo zvidzidzo zvehunhu nemafungiro evanhu kana kuti Faculty of Humanity kumuzinda wechikoro ichi uri muPolokwane. Muzvinafundo mukonza vakaberekerwa pachivhu General Hospital kumusha kwavo kuri kumaronda mashanu kwakare kuchivhu mumhuri yevana vana vari ivo dangwe. Vanoti vakazongokurawo vachirarama upenyu hwemhuri dzisina kunyanya kubudirira vakazodzidza zvekusvika pachikoro chepamusorosoro cheUniversity of Zimbabwe. Muna 2006 muzvinafundo mukonza vakazonanga kuSouth Africa uko vakasvikowedzera zvakare dzidzo yavo kusvika pavave nhasi. Asi munzira yavo yekusvika pavave vakashandawo mabasa akasiyana siyana. Muzvinafundo mukonza vane mudzimai wavo Dr. Chipo Mukonza avanodzidzisawo zvakare paTswane University of Technology vari kudivi rezvemabhizimusi uye vakakomborerwa nevana vatatu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika ngatinzwei hurukuro yataita naProfesa Mukonza.
Ndakaberekwa nevabereki vangu Phineas naMaud Miriam Mukonza avo vakatisiya havo mumhuri medu. Takanga tiri vana asiko zvinotasara vatatu. Ini ndini wekutanga ndichitererwa nemukomana anonzi Sebastian Mukonza. Sebastian pari zvino ari kuita zvidzidzo zvake zvepamusoro zvewater engineering ari kunyika yeTaiwan uko. Kuchibva Sebastian kwaitera musikana ainzi Diana Mukonza. Diana akatisiya zvake makore akati wande apfuura. Kuchizopedzisera rugotwe rwomba medu runonzi kudzaishe, takabarwa kumhuri yandikangoti imhuri yakanga isina kukwirira zvakanyanya.
Vateereri vangada kunzwawo nezvemhuri yenyu weimi yamazoitawo yamaumba weimi pachezvenyu.
Ini mhuri yandakazoitawo ndine mudzimai mumwe chete vanoitwa Dr. Chipo Mukonza vanodzidzisawo varipo paTswane University of Technology. Ipapo pavana ndakakomborerwa naMwari nevana vatatu. Ndo mhuri yangu iyi yandakaropafadzwa nayo naMwari.
Vakawanda vanokuzivai muchiongorora zvematongerwo enyika. Mungatudza kuti munozvibatanidza sei zviri zviviri? Zviri zviri nyore here izvi?
Hazvisi nyore kuti uku unoshanda uku unoita zvimwe zvakaita sokuongorora zvematongerwo enyika zvandinoita izvi, nekuti izvo zvekuongororwa kwezvematongerwo enyika ibasa pacharo rinotoda kuti uite tsvakurudzo.
Vateereri vangada kuziva kuti Professor Mukonza vakabuda rini munyika muchienda kuSouth Africa.
Ini ndakauya 2006 ndakanga ndine hangu degree rangu rekutanga Bachelor of Arts General degree ndakanga ndawana kuUniversity of Zimbabwe. Asi pandakauya kuno uku basa harina kutamba, harina kuwanikwa nekukasira. Saka kwemakore maviri takatombochama zvekushanda basa rese rese raimuka panguva idzodzo. Mabasa andakashanda panguva dzakadaro anosanganisira kukanya dhaka, ndichibatsira mabhiridha vanovaka midhuri vaya vaya, kukanya zvitinha chaiko. Ndakazowanawo mukana wokuenda kunowedzeredza chikoro changu kuUniversity of Pretoria 2008-2009 ndichimbokiya kiya kutsvagawo pandaigona kuti ndisiri kuenda kuchikoro ndaitonotsvaga pekubata bata.
Makazowana sei mukana wekupinda paTswane University pamave zvinotichunzwa nhoroondo yamataura yose?
Ndakazovhururwawo mukana wekuti ndipinde paTswane University of Technology. Ndakatangira kukambasi yavo yekusosha nguve. Ndakatanga ndichiita part-time lecturing. 2011 ndo pandakazowana contract yakati rebei, vanhu vaongororawo vaonawo mashandiro andaiita. Ndobva ndapuwa contract yakanga iri ye5 years. Ndobva ndanzi ndichiuya ndibatsirane nevamwe chikamu cheTswane University of Technology chekuno kuPolokwane. Ndo pakatanga kushanduka upenyu hwangu ipapo. Ndati fambe fambe 2021 ndo pandakakwidziridzwa zvakare, ndobva ndanzi ndava muzvinafundo associate professor. Ndo nhoroondo yangu mairinge nemashandiro andakaita.
Avanga vari muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuPolokwane kuSouth Africa neStudio 7. Chirongwa cheDiaspora Forum na8pm tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19 uye kuziya nyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa pasi pechirongwa cheZimbabwe Special Permits chiri kupera musi wa31 zviita. Hapana kujeka kuti zvichawedzerwa makore ekushanda zviri pamutemo here munyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ni 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Hurumende inoti imwe mari yebhonasi yevakarwa hondo yerusununguko ichange iri mumadhora ekuAmerica, asi mumwe akarwa hondo yerusununguko anoti danho iri kuda kuvapesanisa nevanhu. Hurumende inoti iri kushushikana neuwandu hwevanhu vave kurwara nechirwere chepfungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.